neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 20 2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zveki chiite kuna kuita zvitevera mutemo wenyika inoyi. Kuitira kuti mapato ose akwanise kupita muzvese zvenyika vachiita mabenzi avo pasina anombunikidzwa.
United Nations nasi yakurudzira Zimbabwe kuti ite sarudzo dzakajeka dzisina mhirizhonga. Mashoko achangotambira anoti gwaro rekuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raendeswa kunotsikiswa muGovernment Gazette. Robert Mugabe Jr. mwanakomana wevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe amiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi achipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze royambira nezvemafashamu emvura nedutu mupengo kana kuti cyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti gwaro rekuganurwa kwemiganhu richashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raendeswa kunotsikiswa kuGovernment Gazette. Izvi zvanyorwa padandemutande reTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Zvichakadaro United Nations nasi yakurudzira Zimbabwe kuti ite sarudzo dzakajeka uye dzisina mhirizhonga. Sarudzo dzemunyika dziri kutarisirwa kuitwa munanya mavhuvhu sekutaurwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vachipa rubatsiro rwemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti $1.4 million kubva kuUnited Nations Development Program inova mari yabva kumuzinda weJapan muZimbabwe kuZimbabwe Electoral Commission. Mukuru weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Kaloni vati itariro yavo kuti ZEC ichaita sarudzo dzakajeka dzisina mhirizhonga.
The United Nations is well aware of concerns around the 2023 elections, notably possibilities of violence. And I really want to take
United Nations inoziva kuti pane kutsvikana kuti sarudzo dzinogona kuita mhirizhonga uye isu tiri kuti sarudzo idzi ngabviswe murunyararo.
Vati mari ichashandiswa pakugadzirisa gwaro revavhoti pamwe nekuona kuti vechidiki madzimai nevakaremara vapinda musarudzo. Muumiriri weJapan muZimbabwe vaSatoshi Tanaka vati nyika yavo yakazvipira kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga vachiti kana zvikaitika zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire uye kuti vanhu vagare zvakanaka. Vanoti zvakakosha kuti munhu wese apiwe mukana wekuvhota kusanganisa vechidiki madzimai nevakaremara. Mutevedzeri wasachigaro weZEC vaRodin Kiwa vati rubatsiro urwu rwakakosha zvikuru uye runouya apo nyika yave kugadzirira sarudzo.
We are grateful for the financial assistance provided, which is coming at a critical time.
Tinotenda nerubatsiro urwu nekuti rwauya apo tiri kugadzirira sarudzo.
Vakiwa vati ZEC yakawana zvikamu makumi anomwe kubva muzana zvemari yavanoda kushandisa pasarudzo kubva kubazi rezvemari. Ndosaka iri kutambira rubatsiro kubva kunyika nemasangano anobatsira. Kunze kwerubatsiro rwanhasi urwu Zeki akawana urubatsiro rwemamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kubva kuEuropean Union. Pane kutyira kuti sarudzo dzinogona kuita mhirizhonga sezvo mapato anopikisa achiti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa uyewo dzichiti dziri kurambidzwa kuita misangano. Gweta zvakare vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vanobvumirana nevamasangano anopa rubatsiro pakukurudzira kuti sarudzo dziitwe murinyararo.
Kuitira kuti mapato ose akwanise kupikana zvese zvenyika vachiita matopenzi avo pasina anombunyikidzwa.
Zvichakadaro, mute pagwaro rekuganhurwa kwemiganhu kana kuti delimitation report ichiripo sezvo ZEC nehurumende vari kuramba vachipa mashoko ari kupesana. Nhasi vaki vavaudza vatori venhau kuti gwaro iri range richitarisirwa kuburiswa mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette.
Can say to you that the Gazette should be coming out sometime this afternoon.
Asi mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboti vamunangagwa vainge vapiwa gwaro rekugumisira neZEC kuti ridhindiswe kugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette vachiri vakamirira gwaro rekupedzisira. Panyaya yekuti gwaro iri richatsikiswa nhasi, vamakoni vati vanotenda dzamwa dzaswera nebenzi. Mutauri wemDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora kuti ichokwadi here chataurwa neZEC.
Delimitation report haisi report inongoitiwa vanhu vari muchihwande.
Vakapano bata chigaro chemutevedzeri wemutauri weTCCC vaGift Ostalo Siziva vati ZEC inofanira kuita zvinhu zvayo pachena kuti vanhu vavimbe nezvinobuda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mwanakomana vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, tinotenda Mugabe Jr. akasungwa nezuro manheru akaendeswa kumatare edzimhosva muHarare nhasi achipomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Robert Mugabe Jr. aunzwa kumatare nhasi zuva roro anongonya, asi nyaya yake haina kuzopinda mudare mushure mekunge vachuchisi vati idzokere kukamba yemapurisa ekuAvondale kuti inyatsoongororwa isati yaunzwa kudare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti Robert Mugabe Jr. ari kupomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica pane imwe imba iri mumusha weStrathaven muno muHarare, asi vaNyati havana kunyatsotaura kuti chii chaizvo chakaitika zvakakonzera kuti midziyo iyi iputswe. Assistant Commissioner Nyati vati shamwari yaRobert Mugabe Jr. Nkatazosindiso ndiye akamhanara nyaya iyi. Gweta rake vaAshu Mugia vati vakabatikana kuti vataure nezvenyaya iyi. Bepanhau reHerald ramboburitsa nyaya iyi padande mutande raro mangwanani, asi razobvisa nyaya iyi. Vane ruzivo nezvaitika kuHerald vati vasori vafonera mupepeto webepanhau iri vachiti nyaya iyi bviswe padande mutande rebepanhau iri zvichinzi hazvaizopa chimiro chakanaka kuhurumende apo nyika yakatarisira kuita mhemberero dzeRobert Mugabe Youth Day rinova zuva rinopembererwa musi wakazvarwa vaimbwa mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya muna 2018. Hatina kukwanisa kutaura nevapepeti vebepanhau iri pamwe nemukuru wevasori vaIsaac Moyo kutinzwe udivi ravo panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare dzavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare, magweta emumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala nhasi asvitsa chikumbiro chekuti nyaya yavari kupomerwa pamwe chete nemumiriri wechitungiza North Mparamende vaGodfrey Stole yekunzi vakapesvedzera veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga kunyatsime gore rapera imbomira kutongwa. Rimwe remagweta avaScala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vari kuda kuti rimwe remagweta vaHarrison Nkomo vapinde panyaya iyi vachibatsirana navo kumirira vaScala. VaBhamu vati vari kuda kusvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekupikisa mutongo wakatorwa nemutongi ari kunzwa nyaya iyi kuti aenderere mberi nekuitonga. Asi muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati kupfudzira nyaya iyi mberi kunoita kuti nyaya iyi inonoke kutongwa. Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati chikumbiro chasvitswa kudare navaScala hachina kuti tsvikiti uye kunonoka kutongwa kwenyaya iyi kwave kutokanganisa vavastole avo vari kuramba vachingouya kudare pasina chiri kufamba zvichakadai gweta ravastole vaoliver marwa vakumbira kuti kutongwa kwavastole kupatsanurwe nekwavasikala
vasikala vari kushandisa mirau kutikodzero dzavo semusungwa dzinzwisisike nematare uye dziitwe yatinoti given effect to and tiri kuti izvozvo zviri kutora nguva vari kuzviita vachitevedzera mirau yenyika but zviri kutorera vasitole nguva because vasitole havasiri part of that process vasitole vanewo zvavo zvekuti ivo vanoda kungotongwa nyaya nemaitikiro akaita mhosva
vamarwa vati vanoda kuti vasikala vagozopa humbowo pakutongwa kwavasitole kana kutongwa kwevaviri ava kukapatsanurwa
uyezve pamutemo vasitole havagoni kuzodedza vasikala kuti vazoita chapupu munyaya yavo kana vachitongwa vari pamwe chete but vakapatsanurwa vasitole vanogona kuzodedza vasikala kuti uyai muzondiitawo chapupu kunyaya yangu
Mutongi wedare ati nyaya iyi igodzoka kudare musi wakukadzi 28 paakatarisira kutura mutongo wake vasikala navasitole vakasungwa gore rapera vachinzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo recitizens coalition for change muzvari mo blessing ali nenofungidzirwa kuti inhengo yezanu pf vapayas jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare redzimhosva mhuri yamuzvari ali inoti haisi kuzoviga mutumbi wemufi kudzamara vasikala vaburitswa muusungwa kunyange hazvo vanofungidzirwa kuti vasori vachinzi vakamboedza kuviga mutumbi wamuzvare ali kumarinda ekumabvuku gore rapera zvisina kuwirirana nehama dzemufi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Bazi rinoona nezvemamiro ekunze munyika reMeteorological Services Department nebazi reUnited Nations rinoonawo nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti Zimbabwe iri pakati pedzimwe nyika dzemusadhaka dzinogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo rinonzi Cyclone Freddy. Godwin Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvemamiriro ekunze ava vari kuyambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana 2.2 million zvikuru kumadagascar vanogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura ane simba rinosvika pachikero chepamusoro checategory 4. Dzimwe nyika dzakatarisana nemafashamu aya dzinosanganisira Botswana, Zambia, Zimbabwe, Eswatini neSouth Africa. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika razivisa vanhu kuti vagare vakangwarira asi kuti vasanyanyokurohwa nehana sezvo riri kushanda zvakasimba kutevera mafambiro ari kuita Cyclone Freddy. Mafashamu nedutu mupengo zviri kutarisirwa kusvika kuMozambique nemusi wechishanu. Bazi iri riri kuyambira vanhu kuti vangwarire pavanoedza kuyambuka nzizi kunyange nzvimbo yavo isina kunaya sezvo mvura yakawanda inogona kunge yanaya kune dzimwe nzvimbo yozoyerera ichiuya kwavari. Met Department yati mangwana nzvimbo dzese munyika dzikutarisirwa kunaya mvura kunze kweMatabeleland North chete. Zvichakadaro vamwe vagari vari mumasungo vakaita samai Cecilia Mapfumo mumusha weRunyararo West vari kuchema chema kuti mvura yemafashamu iri kunaya ichipinda mudzimba dzavo.
Ne umwe mwana ari disabled saka trauma yacho anenge asangana nayo vangu vakarara pametress mvura yacho payakasimapinda yakaita yange yakawandisa kuzovasimudza nekudi zvakavaafiga zvisingaiti then mumba yakapindawo masofa akanyorova mafiriji mastove everything zvavo zviri mumvura we had to get rid of zvinhu zvakawandisa mumba.
Vamwewo vakaita savaRichard Munyenye vemumusha weOld Railways kwamucheke vanoti kunze kwekutyira midziyo yavo yakafa vave kutyira kuti imba yavo inogona kuondomoka.
Muri kubva nemvura yakananga muOld Railway musaka mvura inotozvara mudzimba chaimo hakwete pedu kutoga pakadowanda. Vamwe neupfu yavo yavanga vanaye plus havana vanongo vata pasi machira akatonyorova vozongomuka vanhu vatiri mumvura kumatu mvura yatonaya.
Kanzura Ward 3 inosanganisa Runyararo West varokikamuzonda vanoti vanga vari bishi rekuverenga nekuongorora kuparadzwa kwakaita midziyo iri muwadhi mavo umo mune dzimba dzinopfuura gumi dzakasangana nedambudziko iri.
Kufamba mudzimba idzodzo dzakaafektiwa nditori pavanhu izvezvi zvekuti tinoda kunyatsoona kuti problem solution yacho ingava ipi chaiyo chaiyo because Now after na kumbaya data yangu zakanaka na katikuwe da meeting chano da proposal na mea na town clerk na engineer. So that it all out to the emergency if you could see it are with you where kana kuti vanhu opuwa dzimwe dzimba dzavanga kana kana toendwa pane mamwe masimbi macho ndo zviripo
zvichakadaro bazi rinoona nezvemvura yemunzizi nemumadhamu munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa rinoti madhamu mazhinji azara zvekupfachikwira zviri kuita kuti nzizi dziwande mvura dzinogona kuzokonzera njodzi kuvanhu. Vaitaura neStudio 7 mutauriri weZina amai Majori Munyonga vati vamwe madhamu akaita semutirigwi azarisa
uwandi hwemvura iri mumadhamu huri kuramba huchikwira nokuda kwemvura iri kunaya munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika. Madhamu mazhinji munyika pari zvino azara uye ava kufashukira. Mukupera kwevhiki yapera takaonawo kufashukira kekutanga mumakore 15 kwakaita dhamu remutirikwi. Dhamu iri ranga rapedzisira kuzara nekufashukira muna 2008.
Vatiwo kumatebele nesound kunzvimbo dzakaita semapisa matoko negwanga dzisi dzakawana dzino dziri kupfachikira mukupera kwesvondo. Zvino inotiwo mamwe madhamu akazara zvekupfachikira ane zvikamu 60 96 munyika anosanganisira Zhowe kumatebele nesouth, Mazoe nemazikadei kumashonaland central newest. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kune imwe nyaya yekuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vashanyira Ukraine vakaita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky. Rwendo urwu rwange rusina kuziviswa veruzhinji. VaBiden vavimbisa kuti vacharamba vachitsigira Ukraine muhondo neRussia. Muguzeya nezvenyaya iyi, Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Ndinoona kuti kuenda kwaPresident Biden kuUkraine chinhu chakakosha zvikuru. Chinotaridza kuti munhu ane zvivindi anonopinda kune hondo, uye zvinoratidza chokuda kubatsira vamwe, kubatsira Ukraine mudambudziko rokudzvanyirirwa kwari kuita nenyika yeRussia.
Munoona zvichizobatsira here mukupedza hondo yeUkraine neRussia?
Zvinokwanisa kubatsira nokuti chero dzimwe nyika dzanga dzaneta nehondo iyi nokuti yatova nenguva inodarika gore ichirwiwa, dzirambe dzakamira neUkraine. Zvinobatsira zvikuru, uye zvinobatsirawo vamwe vanga vachimbobatsira Ukraine kuti vakurudzirike kuramba vachiibatsira, vachitoona kuti pamwe vaakutozosvika pakuti vakunde hondo yacho.
Tinoona ivo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuti nhasi vachabva vazowanikwa vachitaura ivo kuti vachabatsira sei hurumende iyoyi yeUkraine. Munoona zvichibatsira here kushingisa ivo vari muUkraine vari muhondo iyi?
Zvinobatsira kuvashingisa chaizvo, uye zvinobatsirawo even vagari vemunyika yeAmerica kuti vazive kuti zviri kuvimbiswa nomutungamiri wavo ndezvipi, kana vemapato anopikisawo muno kuti vazive pachena kuti zvii zviri kuda kuitwa.
Taona zvakare mutungamiri weAmerica vaBiden vachienda kuUkraine pazuva rinonzi nderevatungamiri rePresident's Day. Izvi zvakakosha sei?
Izvi zvakakosha nokuti ndinotoona sokuti ndiye mutungamiri wekutanga waenda ikoko kune hondo achipinda mukati mayo. Zvasiyana nokuti mutungamiri weUkraine ambonyero katuya kuno ivo vato ivinga hondo yacho ikoko saka zvinobatsira zvikuru.
Avo vango vari muzvinafundo gadziro gwekwerere vachitaura namavelas muhlanganya uyo westudio 7 vari muflorida muno muamerica. Iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wemutambi wenhabvu wekuGhana Christian Atsu uyo akashaya mushure mekudengenyeka kwenyika kuTurkey wakasvika muGhana nezuro. Mutumbi waAtsu uyo ange aine makore makumi matatu nerimwe wakawanikwa wakatsikirirwa nemudhuri nemusi wemugovera pakave nekusuwa kukuru apo ndege yeTurkish Airlines yainge yakatakura bokisi rake yakasvika panhandare yendege yeKotoka muAccra. Mutedzeri wemutungamiri wehurumende yeGhana vaMahamadou Bawumia ndiwo vaitungamira chikwata chehurumende kutambira mutumbi uyo. Mutumbi wake wakabva waendeswa kukamba yemauto kunochengetedzwa zvakanaka mumochari. Atsu asiya mudzimai Marie Claire Rupio nevana vatatu. Akambotambira zvikwata zvakaita seChelsea, Newcastle muEnglish Premier Soccer League nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira. Vanhu vanodarika zvuru makumi mana nematanhatu kana kuti 46,000 vakafa muTurkey nemuSyria mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema nemutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vanoti vachagadzirisa zviri kunetsa pamiganhu wenyika mbiri idzi panyaya yemitero inofanira kubhadharwa zvokanganisa kutakurwa nemarori kwemhangura kana kuti kopa kubva kunyika mbiri idzi. Nyaya yemotokari zhinji dzogara kwenguva ndodzokora zvakare nyaya yemotokari zhinji dzogadzirwa pasi rose dzichishandisa simba remagetsi yave kupa kuti paite chipatapata pakuchera chicherwa chemhangura kana kuti kopa ichi. Asi marori anonzi asi kufamba pakati penyika mbiri idzi nekuda kwekusawirirana pamitero inofanira kubhadharwa. DRC neZambia dzinotarisira kuti mukati memazuva mashoma zvinhu zvinenge zvava kufamba zvakanaka. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, hurumende inoti iri kuronga kuvandudza mutemo unobata vanoshandisa mishonga yechivanhu uye vanoita zvemweya pakurapa nekuomesera vari kushanda vasina kunyoreswa zviri pamutemo netraditional medical practitioners council kana kuti PMTC nevamwe vanonzi vanenge vasingatedzere mutemo wetraditional medical practitioners council act. Vanorapa nemishonga yechivanhu nemaprofita vanonzi munguva inotevera vanenge vave kusungirwa kushandisa mishina inoongorora zvirwere zvakaita sezvemoyo kana kuti BP, shuga, kupisa kwemuviri nezvimwe kuitira kuti vakasike kuendesa varwere vane madenda anokwanisa kukomba kuzvipatara paine nguva. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa muHarare nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro nenhengo dzeTraditional Medical Practitioners Council nemusi wechitatu. Dr. Mangwiro vanoti matano aya achatorwa senzira yekudzivirira kufa kwevanhu nezvirwere zvinokwanisika kurapika kumakiriniki nezvipatara.
Zvinhu izvi vanhu rumuboka iro rekurapa vanhu zvechivanhu vachafundiswa nehurumende makore chakasiyana siyana
siyana nezukura pavana. Uyezi, tichakumbira kuti varapi ava vachengetedze zvinyorwa zvinotaridza kuti vabetsera murwere sei. Zvinotaridza kuti murwere abatsirwa aenda kunani, ndamutadza aenda kunani.
Kaendera mberi vachiti donzvo rekurapa nderekuraramisa munhu, nekudaro panofanira kuitwa zvose zvinokwanisika kuti munhu asarasikirwe neupenyu.
Uyezve tiri kukurudzira kuti vari kuda kuti vanorapa ava nekudii, tinge tichikudza upenyu hwevanhu. Tichida kuti vanhu anenge atanozvigona nyange uri wokuzvarisa vana, haungati mwana akachinjika kuti ndinopindura nemaoko uri kunze iwo zvaunoziva kuti hazviiti. Unofanira kunge uri munhu anoziva kuti wakatiteerera mwana kuti haasati akuneta here mudumbu ramai. Kana usingazvigoni indisa mberi, unofanira kunge une gwara rekuti murwere iye anofamba sei kubva pauri nekuchimbidza pakange poda kuita njodzi kune vaya vada kuzvarisa vana.
Dr. Mangwiro vanoti sangano reTraditional Practitioners Medical Council ndiro rine mvumo yekupa maresinesi zviri pamutemo, kwete mamwe masangano ave kungonyuka.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamenti guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kutirapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa, kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapaku mumapapto imomo. Takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira, kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here, haana shuga yakakwira here, haasi kupisa miri here, uyezve ari kufema zvakanaka here.
Kunyange hazvo vamwe vari kutambira zvakataurwa nehurumende izvi, vamwe vanoita zvemweya vari kunyunyuta vachiti TMPC Act inofanira kuvandudzwa kuti ipatsanure mashandiro en'anga nevanorapa nemweya. Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Bishop Johannes Ndanga vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotaura nezvekushandisa mishonga yechivanhu kwete vemweya.
Haitauri maprofita vasingaiti zvoshonga. Traditional Medical Practitioners Act, hapana medicine inoshanda pafeni inge ashandiswe medicine.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi Dzvene reApostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vatsinhirawo vachiti,
isusu I believe kuti kana iri ngirozi muchisvika pasowe munotosiya bhutsu uko, mawachi uko, mafoni uko. Saka kana wakuzoti ngirozi yaakuda themomita, yaakuda mushini wekutestisa shuga, yaakuda chekuchekesa BP, kana mudzimu chaiwo unenge usingadi zvinhu zvese zvakadaro padhuze, unozvirovera pasi zvikapwanywa zvounenge uri mudzimu chaiwo. Faith healing tinorapa nemweya unenge wakatigara. Saka isu hatirambi zvinenge zvataurwa nehurumende, but tingatoti vakomana vedu vatei tichishanda navana mukumbi vaive ndo vangatotrenwa kushandisa izvo.
Mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kushandisa mishonga yechivanhu nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira urombo, hurumende muna 2020 yakadzika mutemo weTraditional Medical Practitioners Act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emushonga uyu, kana kuti Traditional Medical Practitioners Council unosungira vanoita mabasa aya kuti unyorese zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro dzesarudzo dzegore rino, United Nations ichikurudzira kuti dziitwe murunyararo, ukuwo gwaro richashandiswa pakuganurwa kwemiganhu kuitira sarudzo kana kuti delimitation report richinzi raenda kunotsikiswa kugovernment gazette. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. United Nations nasi yakurudzira Zimbabwe kuti ite sarudzo dzakajeka dzisina mirizhonga mukati. Hurumende yazivisa kuti gwaro rekuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raenda kunotsikiswa kana kuti rave kuiswa muGovernment Gazette. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 Nhlolanja 2023 mu Praxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
United Nations is well aware of concerns around the 2023 elections, notably possibilities of violence, and I really want to take this opportunity to endorse again to the calls that have been made from across the political spectrum in Zimbabwe for peaceful elections.
Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations bathi ukhetho lwalonyaka kumele lube ngolukhululekileyo lungabi lodlakela ukuze impumela yalo yamukeleke.
So sibili izinto eziningi zabantwana zapho sazatshabalala, okunye okuningi ayizigogo, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo, othukela labo sefa zase zigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcwele indawo yonke khonapho okuhlala khona ukudla kwabantwana. So hayi, singacela sibe uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba kunekwangkhona impuphu isinamatheleni vele okuthi vele ayisayenzi ukuthi siyale silokhu esiphekela abantwana ukudla.
Izulu elinayo kulezi zisuku selichiye iningi lezakhamizi zakobulawayo zikhala ngokulahlekelwa impahla. Abamabhizimusi amancane bakhuthaza ikansile yakobulawayo ukuba isuse bonke abantu abathengisela emzikini yedolobho okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations bathi ukhetho lwalonyaka kumele lube ngolukhululekileyo lungabi lodlakela ukuze impumela yalo yemukeleke. Lokhu kuphume emkhosini wokwamukela usizo lwamadola phezu kwesigidi esisodwa eMelika, US $1.4 million, olunikezwe iCommission elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC oluvele kwele Japan. Umlondo lozindlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezeki bathole usizo lokuqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo oluzagoqela abantu bonke okuhlanganisa abatsha nabakhubazekileyo. Lolu sizo luphiwe izeki ukuba ilungisise ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll lokukhankasela abatsha ukuba babe lentshukuntshu yokubhalisa lokuvota kukhetho. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umqondisi we-United Nations eZimbabwe umnumzana Edward Kalon uthi inhlanganiso yakhe ithemba ukuba ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula.
I-United
Nations iyazivisisa ukukhala kwabantu beZimbabwe ngokhetho lwabo. Ngifuna ukucela wonke umuntu eZimbabwe ukuba kwenziwe ukhetho olulokuthula.
Umeli weJapan eZimbabwe kuleli umnumzana Satisho Tanaka uthi ilizwe lakhe lizancedisa ukhetho esithi leyi yodwa indlela ezathuthukisa umnotho welizwe.
Ukhetho luqakathekile ukuba kube lokuthula. Ngaleso sizathu iJapan izasekela eleZimbabwe kukhetho, ikakhulu abatsha labakhubazekileyo ukuba basizakale ngesikhathi sokhetho.
Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC umnumzana Rodney Kiwa uti bazancedakala kakhulu ukukhetho ngalolu sizwe esithi ugatsha lwezimali lukahulumende lubanikeze isilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 70% yokusebenzisa kukhetho lwalo nyaka.
We are grateful for the financial assistance provided, which is coming at a critical time.
Siyathaba ngosizo lolu oluza ngesikhathi silungiselela ukhetho lomnyaka 2023.
Ukhiwa uqhubeke ethi ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe delimitation belukhangelelwe ukwethula okusemthethweni namhlanje. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ugwalo lolu bekumele luqale luphiwe abamabandla ezombusazwe.
Njengebandla sisachwayisisa iqiniso lamanga alokho okukhulunywe yi-ZEC, kodwa esithanda ukuxwayisa umphakathi ukuthi asivumelane nhlobo lokuphathwa kokhetho okwenziwa ngesingundengunde okuhanjwa ngendlela zobunyonyo ebusuku abanye abantu bengakwazi. I-delimitation report leyo okuthiwa yi-final bekumele ibuye kubo bonke abaphatheka ngokhetho including ama-political parties ibonakale kuhle ukuthi imenjani, hayisho ukuthi iphume isigazethwa kuphela.
Lokhu kusekele isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba.
Sasakhuluma njalo siyakhuluma lamanje ukubana ke iZimbabwe Electoral Commission ifanele ilandele umthetho lama procedures are laid down ku constitution okufanele kuyenzakala ikakhulu in relation to the pre-election processes, ngoba lokhu ke kuya affect the credibility of the elections. Kufanele ukuthi lo mnyaka siyenze ama elections are credible, siyenze ama elections ukuthi nxa siwina olizileyo lathi esikongratulate, lathi singaluza owinileyo simcongratulate, sikhiphe eZimbabwe idimoni lokhetho oliyenziwa ngendlela engasuthisi ama-contesting parties.
Imizamo yokuthola umbono we-ZANU-PF yehlule ngoba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Tafazwa Mgwadi ube engakaphenduli imibuzo ethunyelwe izintatheli zindaba. Abezeki bathola izigidi ezithupha zamadola eyavela kumanyana wamazwe aphesheya o-European Union ngomnyaka ophelileyo ukuze incedise kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka lukhangelele ukuqhutshwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Izulu elinayo kulezi zinsuku kweZimbabwe selitshiye iningi lezakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokonakala kwempahla. Izindlu ezimbalwa ezigoqela umuzi ohlala abakhubazekileyo oweJairus Jiri oselokishini lePhumula zibikwa zigcwele amanzi kungenxa yezulu leli. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukusukela kuviki ephelileyo ngolwesine, izulu belisina nsuku zonke koBulawayo. Impahla ezigoqela ukudla, ingubo, izitulo kanye lokunye okwendlini zonakele ngemva kokuba amanzi ezulu engene ezindlini. Umuzi oweJairus Jiri ogcine abantwana abalitshumi lasikhombisa i-17 abakhubazekileyo osePhumula East ukhala ngokuba kulungiswe lapha abahlala khona, kuvulwe imigelo engayachitha amanzi lapha sekuthe kwaba lezulu eliningi. Unkosikazi Farai Mhlambeni osebenza eJairus Jiri Home ePhumula East uchasisa kabanzi.
Indaba ekhona ukuthi thina sigcina abantwana abangafoniyo, manje wesi izulu lisina, so kuyabe kulamadaka bona ba bengaboni, so ngesifisa ukuthi ngabe kule pasent la ufake ipasent ukuthi wanyathele endaweni e-right, then izulu lana sibili kwa-affect ukudla, amanzi abe lokhu egebha vele edelezayo kuya ngapha, vele into esesikalelayo ukudla kwabantwana yikho kwaba ne-problem. So vele kwa-affecta konke, vele sonke sisebenza sidonsa ama-wardrobe lawa lamasofa wonke kwa-affectiwe.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo ukhansila ka-ward 17 ePhumula uthi umonakalo wezulu ezindlini ikakhulu ezinamatheleneyo wenziwa yikungavulwa kwezikhala emidulwini egombolozele izindlu.
Uhlupho lwezulu elikhulu esike salithola emalangeni esiqhubeka silithola lugcine lusi lusenza ukuthi ezinye izindlu zingenelwe ngamanzi endle ziphakathi kwamanzi njalo njoba liyaqhubeka liyana impahla ziyonakala ephumula nothi sihlangane lalolo kodwa ikhansili iyancedisa igijimile ngemva kokuba sibike lolu hlupho iyancedisa okwenze kwezinye indawo saba lalolu hlupho izindlu zethu eziyimdadada ezibambeneyo ende singumakhelwane siyabe singancedisana ukuthi nxa ijurawoli kumele amanzi adlule kuvule izikhali ukuthi amanzi adlule
unkosikazi Loveness Mpofu osebenza eGyros Jiri ephumula uthi ukudla okukhona akusavumi ukuthi bakuphekele abantwana
so sibili izinto eziningi ezabantwana zapho sazatshabalala okunye okuningi hayi izigqoko izicathulo zesikolo ukudla kwabo othukela labo sepha zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcwele indawo yonke khonapho kuhlala khona ukudla kwabantwana so hayi singacela sibili uncedo lokusizwa ngokudla especially ukudla kwabantwana ngoba kunekwankhona impuphu isinamatheleni vele okuthi vele ayisayenzi ukuthi siyale silokhu esiphekele abantwana ukudla
unkosikazi suku oluhle Maphosa uthi umonakalo wezulu ube mningi kakhulu abantu abaningi balahlekelwe zimpahla
umonakalo wezulu umningi kakhulu indawo eziningi konakele kungayisikho kungenelwa ngamanzi ezindlini kuhlangene lokulahlekelwa izifuyo izilimo kanye lempilo lapha abanye abathethwe ngamanzi
abohlangothi olucwayisa ngezomkhathi abe-meteorological services department bathi kulelinye izulu likazamcolo elisendleleni elikhangelelwe ukuqala elizweni mhlaka 25 Mhlolanja kusiya kumhlaka 5 Mbimbitho elilakho ukuza lolaka olwe-cyclone. Abekhansili yakobulawayo batshele intatheli izindaba ukuthi okunye okubangela ukuthi amanzi la egcwale ezindlini yikungazwanani kwabo makhelwane emngceleni yabo okwehlula ukuthi bevumelane ukuthi nxa belemiduli yokubiya babhokoze izikhala zokudlulisa amanzi. Bathi njalo amanzi abemaningi okwenza imizamo yezakhamizi yehlule njalo imigelo isandelwa. Amagodi asephumula ake adala ingozi zokulahlekelwa kwempilo yabantwana bebhukutsha nxa esegcwele amanzi njalo osokuletha ukungahlaliseki kuzakhamuzi zaleli lokitshi. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bakhuthaza ikhansile yakobulawayo ukubana isuse bonke abantu abathengisela enzikini yedolobho okungekho emthethweni okugoqela labazinika izitanda zekhansile bephambana lomthetho. Okwamanje enzikini yedolobho kulabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili abasebenzela khona okungekho emthethweni. Anastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshelwe emhlahlandlela kobulawayo lamhlanje wokuhlaziya indlela yokutholisa indawo abaphila ngokuthengisa zokusebenzela khona. Umphathintambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uxwayise ukuba abephula umthetho bazajeziswa.
Isu yama-land barons ayifuneki, asiyifuni sibili ngoba kutshengisela ubudlwangudlwangu. Akula dolobho kumbe isiqinti esingabuswa ngabantu abangaphiwa ngamandla okuzibusa. Ama-land barons ngabantu abazivelelayo ukuthi bese besithi bona ngifuna ukwenza imali ngokuthatha umhlabathi lo bese ngifaka umuntu lapha umuntu lo angibhadale. So ama-local authority kumele ukuthi babone ukuthi abantu abenze njalo bafakwe emthethweni.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uvumelane lonkosikazi Nyoni.
Ama-land barons vele sidile lawo. This is why council iyenika ama-licenses to individual not associations. Silwisana lawo and we encourage people ukuthi you can only get a vending license from the Bulawayo City Council, not anywhere else. Sithi thina abantu abathengisayo kababuye bezothatha ama-license kobulawayo edorobheni. Le city council, hayi ebantwini emgaqweni.
umqondisi obona ukuhlela idolobho umanjinela Wisdom Siziba uthi balazo indawo zokuthi abantu bathengisele khona.
Silendlela esisebenza ngayo ukwenzela ukuthi sithole izindawo zokuthi abantu basebenzele khona. Sikusebenza ngama master plan ethu lama local plan sithola lezo zindawo eziyamela ukuthi zincediswe ukwenzela ukuthi sizakhe zibe abantu basebenzele endaweni ezinhle.
UNkosikazi Deborah Mugasa wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association laye uvuma ukuthi umsebenzi wabo kumele uhlelwe kuhle.
Bakurumile sibili kabanzi siqoqile sibili kungumbono omuhle ukuthi isipesi kasitholakale then ama-land barons kavalwe ngoba kaniki i-food ku-government imali zingena ezikhwameni zabo but singathola thina isipesi kuhle kuhle sisiphiwe ngokusemthethweni kuzaba lezi mali ezingena ezincedisa i-government kanye lesikhansili yethu.
Umnumzana Vincent Donga olilunga leBulawayo Upcoming Traders Association ugcizelela okushiwo ngunkosika Zimukasa.
Ama-land barons lawa asegcwele kakhulu koBulawayo vele thina ngokwethu asiwavumeli ukuthi abe khona. We are trying to deal with it through sisebenzisana le-government esikhansile sibona ingani thiwa sizakuqeda konke khona lokho.
Umqoqi wenhlelo eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Melusi Moyo uthi idolobho lilabathumbi bomhlaba abanengi.
Okuyasihlukumeza kakhulu thina njengezakhamizi ngoba lawa ma-land barons amaningi akhona bawaveli ngaphakathi komuzi babuya nabantu abangalunganga ukuthi basebenzile khonapho bangathola lezo ndawo bebesebenika abantu babo. So kuyasihlukumeza njengezakhamizi ngoba izakhamizi ezilelungelo lokuthi zithole lezo ndawo akazisatholi nxa ama-land barons.
Ikhansili yakoBulawayo isilodubo lwabantu abathumba umhlaba labathengisa okungekho emthethweni okulakho ukudala imikhuhlane. Umhlangano walamuhla uhulumende uthembise ukusebenzelana lekhansili ekuletheni ukuhleleka enzikini yedolobho lokutholisa amabhizimusi amancane indawo zokusebenzela. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden ubonakale esethekelela kwele Ukraine kuhambo obelungaziswa ngabe izindaba sukusele insuku ezingatsholutho ukuthi lelo lizwe lifikise umnyaka lokhu lahlaselwayo ngele Russia. UBiden uthi uze kwethekelela itshengisa usekelo lwelizwe lakhe kulelo lizwe. Umongameli Vladimir Zelensky wele Ukraine ubonge uBiden ngokuzotshengisa usekelo lwakhe ngalesi sikhathi ilizwe lakhe libhekane lobunzima. UBiden uphinde wazisa ngolunye uncedo lwezigidi ezingamakhulu amahlanu zamathola $500 million kwele Ukraine kanye lezikhali lokunye konke okuzivikela. Wazisa njalo ukuthi ele Russia lizakwetheswa ezinye njalo izijeziso ngele Melika. Umphathi ntambo wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken uthi uhulumende kamongameli Joe Biden uyasekela ukuthengiselwa kwele Turkey izikhali zendizamtshina zebutho zohlobo lwama-F-16 fighter jets, esithi ulethemba lokuthi ele Sweden lele Finland azakwenelisa ukuthi angene kumanyano weNATO ukuba ngamalunga. UBlinken utsho lokhu ekwethekeleleni kwakhe kwele Turkey lapho ahlangane lomongameli Recep Tayyip Erdogan e-Ankara namhlanje. Ele France lele Burkina Faso asequme ubudlelwano bokusebenzelana kwezebutho okusemthethweni. Lokhu kubikwe ngabebutho lakwele Burkina Faso kulandela ukufuthelana osokuqhubeke phakathi kwamazwe omabili. Kuthi abomanyano wamazwe abensundu o-African Union bathi kabuyemukeli ngitsho lakancane imbuso yebutho ehluthuna intambo zombuso iphambana lesisekelo sombuso salawo mazwe. Lokhu kuphume emhlanganelo walonyaka owe-African Union Leaders Summit owenzelwe kwele Ethiopia ngemva kokuvumelana ukuthi amalunga axotshwayo kule inhlanganiso angabuyiselwa kulumanyano abalisa ele Burkina Faso, Guinea, Mali lele Sudan.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
UZulu kuthazwa ukulandela indlela eziqondileyo zokulondoloza impilo kahle yakhe lokuhlolwa isikhathi zonke ukuze imikhuhlane enjengemvukuzane ibanjwe masinya njalo yelatshwe kuseselesikhathi. Ukuguqula indlela umuntu aphila ngayo lokusabalaliswa kwemibiko lolwazi ngemikhuhlane ethile ngabezindaba phezu kwemvukuzane kubikwa kungokunye ungaphathisa kakhulu ukuba ilizwe lehlise inani labahlaselwa yilesi sifo eZimbabwe, ngoba inani lababanjwa yiyo seliqonga. Intetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingqathi zezempilakahle zithi lokhu kudinga ukusebenzelana ndawonye kwenhlangothi ezitshetsheneyo zoZulu okwezinga laphezulu ukuze kufezeke. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, STU, umnumzana Japhet Moyo uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe libe lezisebenzi ezilempilakahle enhle, ngoba kuyizo ezidala indima enkulu ekuthuthukisweni komnotho welizwe.
Umqhatshi kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe ziyahanjiswa ziyehlolwa ngemva kwesikhathi esithize. Zihlolwa ke imikhuhlane yonke nje, ngaba imikhuhlane yemvukuzane. Ipolicy yethu sithi umuntu kahlolwe ngemva kwesikhathi ngesikhathi.
Uthi kuqakathekile ukuba izisebenzi zingameleli abaqhatshi kuphela, kodwa nazo zibe namanyathelo eziwathathayo ukuyolondoloza impila kahle yazo.
Izisebenzi lazo silalo kwesikubiza kuthiwa ngama welfare committees emsebenzini. Kufanele lazo izisebenzi zidimande phela kumbe zidinge kumbe zikubone ukuthi kuba yibo ababizela abazempilo ukuthi kababuye lapha abasebenzela khona.
Uqhubeka ethi lokhu kutholakala kuma-mobile clinic enhlanganiso ye-NASA lawogatsha lwezempilakahle kuhulumende abavele bekhona ukuphathisa kanje. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezomkhuhlane owemvukuzane, Cancer Association of Zimbabwe, umnumzana Lovemore Makurirofa uthi kule ndlela ezimele zivulwe kuphathise kumsebenzi wokulwisana le mvukuzane kuleli, okugoqela ukusebenzelana kwenhlangothi ezithile.
Information dissemination, for example, is a gap. A lot of people are not aware of what cancer is and how it can be prevented and why there is need for early detection. Then also number two, there are gaps in terms of screening and treatment.
Umkhosikazi Lorraine Sibanda, umqondisi wenhlanganiso emela abazisebenzayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, elamalunga ayikuzigaba ezedlula ezingamathumi amane lesithupha 46 elizweni, uthi labo abas badelanga kulolu dabo lokulisana lemvukuzane noma amalunga abo elenzuzo ephansi, ngoba imvukuzane ingakhethi.
Kunjalo nje siyakhuthaza kodwa ukuthi abantu esisebenza labo bahlolwe from time to time, bahlale behlolwa ukwenzela ukuthi bathole usizo basiliyale imvukuzane ingakabalibazi kakhulu.
Umgcinisikalo wenhlanganiso yeZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust, umnumzana Wakson Makwara uthi inkuthazo enkulu ikuhlolwa lokwelatshwa masinyane, noma konke lokhu kungagcina kungatsho lutho nxa singaguqulanga indlela esiphila ngayo, ikakhulu esikudlayo, sichiya esasivele sikudla endulo njengabensundu.
We are no longer eating healthy. Instead of eating vegetables, we are going more into red meat. So, for as long as we do not eat healthy, cancer will always be with us.
uhulumende weZimbabwe ulolu hlolo lokulwisana lesifo semvunguzane olukhuthaza ukuhlolwa zikhathi zonke, iscreening, ukwelatshwa lokunakekelwa okuhle kunye lokufundiswa kwabonke ababonake ngalesi sifo kulesifiso njalo sokuba kube lokusabalala kwe-cancer radiotherapy kusiyafika kuzibhedlela zezabelo zonke elizweni, kulokuthi kutholakale esibhedlela seParele Nyathwa eHarare nesibhedlela seMpilo kuBulawayo kuphela. Ibhuku lembiko yemvuzane ele-cancer registry liveza ukuba isimo sokungamachumi athobaminembili ekhulwini 80% yezifo zemvuzane eZimbabwe zibanja sezitade umonakalo omkhulu sezikusimo se-stage 3 le-stage 4 kusuke kube nzima ukuzelapha kalula. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Indodana kamoyi Robert Mugabe wayengumongameli weZimbabwe umiswe phambi konamhla komthetho wendaba isethiswa icala lokubhidisa impahla zomngane wakhe eHarare. Amapolisa abika uRobert Tinotenda Mugabe Jr. umangalelwe ngumkhathazo sindiso othi uchithize impahla elesi sindo esifika inkulungwane ezilishumi lambili zamadola emelika US$12,000. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana ethi efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akujwayelekanga ukuthi abantu bathole ukuthwenisiswa ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, lokho esithi i-fair trial, ngaphandle kokuthi nxa bethandakala ebandleni elibusayo la kulabo ababusayo. Ngakho-ke kuzayo ngokuthi bamthande okungakanani. Kakusoze kuye ngomthetho ukuthi umthetho usebenza ngayiphi indlela, ngoba vele umthetho kawusebenzi kuleli lizwe. Uthonisiswa ngendlela yokuthi uyathandeka kumbe awuthandeki kwabezepolitiki. Ngakho kubudlelwane bakhe labezepolitiki ababusayo yibo buza kutsho ukuthi uthonisiswa ngendlela yomthetho uyakhitshwa yini, kuthiwe kalacala kumbe ulecala kusiya ngobufakazi. Kumbuza uzalahlwa licala lanxa engelacala kumbe aphumelele lanxa elecala, kuzaya ngobudlelwane.
Ye baba Ncube, ujaha lo uyaziwa njengomuntu ongani ulihlongandlebe, ubona njani khonoko?
Sengisho kanjalo, lanxa kungasi kukuthi ngithule cala kusadingeka ukuthi aguqule indlela aphila ngayo. Indlela atholakala lapha aphila khona, bona nje emisakazweni evezwa ephila endaweni leziyana ezingafanelanga umuntu ozalwa ngabantu ababevusilizwe, kuyadingeka ukuthi akasuke kuleso simo aphile impilo entsha, impilo empha isithunzi, impilo eza ephakamisa ubuntu bakhe kulalokhu ukuphila lapho kungcwele khona. Ngokuba ngaphila lapho kungcwele khona ugcina la esengcolile njengesimo sakhona. Kuyadingeka ukuthi abalekele leyo ndlela, abalekele leyo mpilo, aphile lapho okuhle khona, okuhlanzeke khona, ukuze impilo yakhe ihlanzeke kulalokhu esiyikho khona.
Mnumzana efihlela Ncube ngolela ilungelo loluntu, limuzwe ekhuluma lapho loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Belief Gawule owebandla lezano PF.
Akumangalisi lokhu ukuthi umntaka president uyabotshwa, umuntu wonke iZimbabwe ilizwe lomthetho, njalo uzathola ukuthi umthetho yabo use okwenziwa wonke umuntu nje inoba ngubani, ngoba akekho umuntu ongaphezulu komthetho.
Baba Gawule, lapha sikhuluma ngendodana yomuntu owayengumongameli welizwe leZimbabwe, ngakho ke kambe uzathonisiswa ngokufaneleyo yini, kumbe bazamhlonipha ukuthi umntwana kamoyi uRobert Gabriel Mugabe?
Ukuze athola i-fair trial yini kumbe njani njengoba ngumntaka former president? Hayi, umthetho weZimbabwe nxa u-apply ngendlela elinganiswa wonke umuntu. Akula muntu othi nxa isesecourt lwane banje ikhangelelwe phansi, lwane banje ikhangelelwe ukuthi asiwe elinye izinga eliphezulu. Hatshi, umthetho ngumthetho welizwe leZimbabwe. Ngokunjalo ke uzathola i-fair trial umntaka Mugabe. Uzathola i-fair trial kungakhathalekile ukuthi isifano umntwana ka-former president. Uwonile, nxa ewonile wabotshwa, i-court yeza decide ikhothi zamkhangela imbono ukuthi imnika isigwebo esinganani, yiko kuqakathekileyo kuphela lokho. Kodwa ukuthi kumbe kuya kulobandlululo ukuthi uyabandlululo, ukuthi kumbe uyise waye ngupresident kase hayi akukho lokho.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakare.